Vachitaura pamusangano wavaita nevavhimi vemhuka muHarare nhasi, mutungamiriri webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reParks and Wildlife vaEdison Chidziya, vati tsvagiridzo yavaita kusvika pari zvino kubva pakaurayiwa shumba yainzi Cecil inoratidza kuti pane mhuka dzakawanda dzakaurayiwa zvisiri pamutemo uye hurumende iri mubishi kuedza kusunga vese vari kufungidzirwa kuti ndivo vakauraya mhuka idzi.
In conjunction with other law enforcement.
Zvichitevera chiitiko ichi, isu seveParks and Wildlife Management Authority tichashanda pamwe chete nevamwe vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo. Tave kuita tsvagiridzo munyika yose tichiedza kutsvaga nhunzvatunza dziri kuvhima mhuka zvisiri pamutemo. Kutaura kudai, tsvagiridzo yatakaita yakaburitsa pachena kuti dzimwe nyaya dzakawanda dzine chekuita nekuvhima kwemhuka zvisiri pamutemo uye pane nyaya dzakawanda dzatiri kuferefeta dzinosanganisira kuuraya kweimwe shumba kugwai mupurazi ravaHeadman's Banda iyo yakavhimwa nechizvarwa chekunze zvakare pachishandiswa uta nemiseve. Kuvhimwa uku kwaifanirwa kuitirwa munharaunda yekusile uye mupurazi mavasibanda manga musiri kubvumirwa kuvhimwa shumba mugore rino.
Vachidziya vatiwo tsvagiridzo yavari kuita sehurumende yaburitsa pachena kuti vari kuvhima mhuka vazhinji vari kuvhima vasina vashandi vebazi ravo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekuchengetedzwa kwemasango nemhuka dzavo weParks and Wildlife Act. Vati kunyange hazvo pane vari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo hazvireve kuti vese vane marezinesi havasi kutevedzera mutemo, vachiti vamwe vevavhimi ava vari kuvhima munzvimbo dzavakatarirwa. Vati kuurayiwa kwakaitwa Cecil navaWalter James Palmer mwedzi wapera pamwe nekuurayiwa kunonzi kwakaitwa imwe shumba zvisiri pamutemo mupurazi ravaHeadman's Banda reRailway Farm 31 riri kugwai kwakasvibisa zita renyika. Vachidziya vati zvakaitika izvi zvinokanganisa kushanyirwa kwenyika pamwe nekuisira pasi upfumi hwenyika.
Zimbabwe subscribes to the principle of sustainable utilization of its natural resources.
Zimbabwe nyika inovimba nezviga zvekushandisa zviwanikwa zvayo zvizere uye zvine tsarukano, uye tinoramba takamira padonzo iri. Vashanyi vedu vanofanira kuve nechivimbo chekuti kana vauya kuzovhima munyika medu havazovhevhetedzwa zvakaitwa Cecil.
Sachigaro wesangano revavhimi reProfessional Hunters and Guides Association of Zimbabwe vaLewis Muller avo vanga varipowo pamusangano uyu vati sangano ravo harizoda kushanda nevanhu vasiri kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende.
Yes, of course, the organization has been tainted and the G and ZPHA.
Zvitarisangano redu pamwe neindastiri yezvekushanyirwa kwenyika zvasvibiswa zvakaomarara uye zvinhu zvinonyadzisa kudai hazvifanirwa kudzokororwa.
Kuurayiwa kwaCecil kwakashorwa nevanhu vakawanda pasi rose uye mumwe wavakasungwa pamusana penyaya iyi vaTheo Bronkhorst vakatarisirwa kutanga kutongwa mangwana kuhwange pamusoro pekuurayiwa kweshumba iyi. Nekune rumwe rutivi, hurumende inoda kuti vaPalmer vakumbirwe kubva kuhurumende yeAmerica vauye kuzotongwa muno nenyaya yekuuraya shumba iyi. MuAmerica makare, dzimwe nhengo dzeparamende dzeDemocratic Party vaBob Menendez vari kukurudzira dare reparamende kuti ridzike mutemo uchange uchinzi Conserving Ecosystems by Seizing the Importation of Large Cecil Animal Trophies Act kuitira kuti mhuka dzakakosha dzakachengetedzwa dzisaurayiwe. Mutemo weCecil Animal Trophies Act uri kutumidzwa zita iri mushure mekunge shumba yemuZimbabwe inonzi Cecil yaurayiwa. VaMenendez vari kutsigirwa naSenator Cory Booker, Richard Blumenthal navaBen Cardin, vose vari nhengo dzeDemocratic Party rinova bato remutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. VaMenendez vakawana mubayiro wokutsigira zvirongwa zvinobatsira mhuka gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Thank you.
Amen.